DRC chitima cheru sununguko ngaiende ngaiende
vashaura pakuparura kwavaita gwarura vachashandisa mukutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rino kana kuti manifesto yebato ravo kudotito mudunhu remashonaland central nhasi amai mujuru vati mubatanidzwa wavari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika
uye isu seprc mubhuku riye rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe paward level hatidi budiriro inonzi ichaitwa Harare isu vekuno kwadotito Mandau and West constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare vana vedu mufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona madzimai edu musavaone vakadai vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo tiri kuda kuti chimiro chemunhu chimiro chemunhukadzi chimiro chemunhurume chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo
vativo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yezanupf musarudzo dzegore rino
tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru kushandidzana chete ndo chinhu chikuru saka ini sapurezidendi wacho akapiwa basa iroro ndiri kubatana nevamwe vangu pafoni nekupanana mazuva ekuti ngatitaurei tisati tapedza nguva kuitira kuti vanhu vedu vawane nguva yekubatana nekushandidzana tiende kunovhota tichivhotera chinhu chimwa chete tione kubvisa mhungu mugumbezei yanesa zvino chindinzwiraiwo zvaitwa nevarume pano imana baba imi ndosake takaenda kuhondo isu vanasikana venyu nokuti takanga tati zvekuripiswa ngozi taneta hatichada zvekuripiswa ngozi but asi yamaakundibatisai I like it iam prepared to go ndinoigadzirisa ngozi yacho nokuti kana yada mwanasikana ungagoita sei handiti ndichitsigirwa zvangu nemhomho ndinoziva kuti hai handisi kuenda zvachose ndiri kungonogadzirisa chete nokuti ruoko rwababa rwakaomarara vana baba vane mwoyo nokuti havana chibereko vana baba vanongoda zvemabhesi
amai mujuru vativo vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaemarson munangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo kwete zvavakadzingirwa muzanupf vachinzi vaironga kupandukira vamugabe
ngavambozvibvunzawo vezanu anza regai tigodzinga mai mujuru vakazondisheedza vamugabe vakandiudza mvanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watenderera vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro aha ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014 handiti takakuudzai baba kuti chaiyo mvanga makomwe tichaibata I'm going to kneel and pray for that day so I prayed saka zvokunzi mai mujuru vakadzoka kuzanu uko kune madzeketembwe uko kune madzabidi uko hakugarike uko isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana navo mapendekete takati zvatinoda isu ngazvinge zvina mwari mukati zvatinoda isu ngazvinge zviine hunhu nerukudzo kuvanhu zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera zimbabwe mberi hona itadarikwa nyangwe nemalawi nyangwe nezambia nemozambiki endi zvichirevei
zvichakadai amai mujuru vati ruzhinji rwezimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hwezanupf vachiti vakabva neko kumunga hakuna ipwa hapana chichakwaniswa kuitwa nezano PF mukugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kudotito, ndini Thomas chiri pasi.